Vachitaura pamberi pegungano iri sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, vamunangagwa vakurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe. Mutungamiri wenyika audzawo gungano iri kuti akwanisa kuunza utongo hwejekerere munyika. Asi vamwe vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vakaita sava David Siyamupondo vari muno muAmerica vanoti muZimbabwe maberekera ingwe.
Chinangwa chevana veZimbabwe chavari kuendera kuNew York kunonyunyuta chinangwa chekuiswa muusungwa pamusoro penyaya dzematongerwo enyika kwa Job Scala, kwa Godfrey Sithole nevamwe gumi navatanhatu vekunyatsime, uyezve chinangwa chekuti sarudzo muZimbabwe ngadzi inge dziri pachena pasina kumbunyikidzwa uye pasina zvemhirizhonga kurohwa kumanikidzwa uye zvichabuda musarudzo ngazvive zvisina gakava.
Panyaya yedzidzo vamunangagwa vati Zimbabwe yabudirira kuvandudza dzidzo uye vakati hurumende yavo ine zvirongwa zvekuti vanhu vadzidze pachena. Asi mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vati
vana vanokudarika miliyoni vakasvika pakudrop out kuzvikoro kubva pakataka nyaya yecovid-19 vazhinji iri nyaya yeurombo. School fees ari kuchajwa nemari isingakwanise kuwanikwa nevanhu vazhinji. Education yemuZimbabwe ichinzi iri one of the most expensive in the world tichitarisa ripoti yakaitwa neveworld remit musuno uno.
Apo vamunangagwa vanga vachitaura chimwe chizvarwa cheZimbabwe vazvaringeni Samuel Chasi vebato rePeople's Patriotic Party vange vachiratidzira vari panze pemuzinda weUnited Nations.
Tazvimisira kuti tikwanise kuita citizen arrest kana tichibvumidzwa teita zvatinokwanisa. Mutemo uri kuZimbabwe hautibvumidzi kuti tiratidzire. Vana vechikoro kuZimbabwe vakaratidzira vanosungwa, vashandi vehurumende vakaratidzira vanosungwa. Tikuona musuno uno vana veUZT vachisungwa vakavharirwa, vana Job Scala vakavharirwa, vana Mary Chiyonga ati vazodumburwa ruoko nenyaya yemabasa akadai. So
vachitaura nezvekuratidzira uku munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vatiwo
tinei nekuda kuratidzira kwavangaita ikodzero dzavo maringe nemurawo wenyika ino kana kwenyika yokwedu. Vanhu havarambidzwi kumhanyamhanya kana vachida kumhanyamhanya nokuratidza havo hazvinei nesu, hazvimise urongwa neprogram dzapurezidendi izvozvo, hazvina kana nebasa rese.
Musangano uyu wakatanga nemusi wa19 Gunyana uye uchapetwa musi wa26 Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.